Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 14, 2025. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe kambani yezvizvarwa zvekuChina yopomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevashandi. Mutori wenhau Blessed Mushanga amiswa zvakare pamberi pedare raMagistrate muHarare nhasi. Tichakupai zvabuda mudare mapinda kanzura weward 12 kuchikomba kuchivhu waIshmael Maukazuwa vakasungwa vachinzi vakatenderedza vhidhiyo yemudzimai ainyomba mutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe kambani yezvizvarwa zvekuChina inonzi Shengqiang Investments Private Limited inoita zvelithium neantimony iri kunora kuGoromonzi kuMashonaland East iri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevashandi. Mutori wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vanodarika makumi mashanu vanonzi vakangomiswa basa zvisina tsarukano nevakuru vekambani iyi mwedzi wapera. Studio 7 yataura nevamwe vevashandi ava vanga vakavharirwa panze pegedhi rinopinda mukambani kusanganisira vaSam Musaidzi. VaMusaidzi vati vanofunga kuti vari kushungurudzwa nekuti vakasarudza kuva nhengo yesangano rinomirira kodzero dzevashandi vari mune zvezvicherwa reZimbabwe Advanced Mine Workers Union.
Saka chakanetsa inyaya dzemari. Waipiwa mari shoma, mari yafanira kupiwa inenge yakagrade, waine magrades. Waipiwa mari isina magrades. Saka zvakazoita kuti vashandi tibatane tijoine trade union inotimirira kuti tipiwe mari dzedu dzekumashure nemagratuities nezvimwe zvakasiyana siyana. Saka maChina aitiwo musajoine. Varipo vamwe vakasiya trade union ndivo vakadzokera pabasa. Isu tisina tungovharo panze. Tisu takatotanga kutogadzira kambani kuvaka ichangotanga-tanga. Saka nemabatiro atinge takuitwa zvinotirwadza.
VaLloyd Maveto vakashandira kambani iyi kubva muna 2017 payaigadzira nzvimbo yekuisa michina vanoti zvinovarwadza kuti vave kudzingwa sembwa.
So ndini ndakablaster kubvira parodhi panapa kusvika mukati meplant kusvika kwakuplantise. Ndablaster vanhu vakazvinodzinga basa zviri pamutemo mushure mengori vaona kuti ivo blasting yapera. So it is now a common norm yemachinese kuti vakasendisa munhu vakasendisa munhu eventually vanomudhampa. So vakandidhampa vakanditeya pavhanimisa pazviri pamutemo. Saka kuchemeya nzvimbo mari dzangu dzakasara vakanyima mari dzangu. Anonzi Cherenzi Ncube uwapei supervisor operations director akanditi nonomhangara kwaunoda as long as uri muno muZimbabwe hapana zvatinoitwa. And kambani yasi kutedzera mutemo yeZimbabwe inokuakizwa kuti waita mhosva yausina kuita kuti vane makudzingiro.
Gogo vada kuzikamwa nekunzi hamai Dixon vagara munzvimbo yenora muGoromonzi umu kubva muna 1981 vanoti havana kumbobvira vafarira kuuya kwekambani yeShengqiang munzvimbo yavo.
MaChina avaka vana vakupinda mabasa topatakati zviri nani kuti vana vawana mabasa. Iye zvine izvi taona vana vakutanga manje kudzoka futi backup vachiita noise isingaiti vachivhara road kati chii chiri kuitika. Zvikanzi vana vakuda imwe mari yavo nekuti kusenza kwavanga vachiita vanga vasiri kupuwa mari yakakwana. Isusu sevaberekiwo takazvidaira kuti ichokwadi. Inini ndakandichida kutoendawo kumaChina nepamusana pekuti muzasi mewayo vane rodhi yavayo vakagadzira. Iye zvino iri kuchera goronga risingaiti zvekuti kuti vaifanira kuti vauye vadini vafusire asi zviri kungoregerwa zvakadaro.
Mukuru anoona nezvemishando pakambani iyi vaTerence Ncube avo vari kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevashandi nekuvanyima mari vati vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. VaNcube vataura izvi vachipindura mibvunzo yeStudio 7 asi mimwe mibvunzo vati titaure negweta rekambani iyi vaFidelis Manyuchi asi vaManyuchi vaudza Studio 7 kuti havana nyaya yerudzi urwu yavari kuziva. Nyanzvi inoongorora mashandiro evanhu vachishanda nekambani yeParan International Employment Services vaitai bonda vanoti hazvitenderwi nemitemo yenyika kutyisidzira vashandi kana vasarudza boka ravanofunga kuti rinogona kumirira kodzero dzavo.
Mutemo wedu zvakare weLabor Act unotosapota izvozvo. Constitution yedu zvakare inosapota izvozvo kuti munhu mune mumwe ane kodzero yake yekuinda kunozviassociate nevanhu vaangadai achiti vanorepresenta interest ake. Saka vashandi zvakare mumutemo iwoyo vanotendedzwa kunojoina matrade unions which are specifically registered to represent their industry.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa vati havasi kufara nekutyorwa kwekodzero dzevashandi nevamwe vekuChina.
Takaona vaMachina achiburitsa pfuti vakadombopfura umwe mushandi. Takazviona futi kulowa gweru vachiburitsa pfuti vachipfura mushandi achivhika neexcavator. Haizi riyo Zimbabwe yatakarwira.
Our government must help us to stop the Chinese from that behavior.
Hatina kukwanisa kubata muzinda weChina muZimbabwe, asi unogara uchishora ZCTU, uchiti inoshandiswa nevekunze kusvibisa makambani ekuChina. Studio 7 yedza wokunzwa kubva kugurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando, asi vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi hurumende inogara ichiti, makambani ese anouya kuzoshandira muZimbabwe anofanira kutevedza mitemo yemuno. Mushandi wepaShenzhen anotambira mari shoma anonzi anga achiwana mari inosvika madhora ekuAmerica zana nemakumi mashanu $150, asi iwo mutemo uchiti anofanira kuwana madhora ekuAmerica mazana matatu ane makumi manomwe nemaviri $372. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuGoromonzi, ndiri Tobias Mudzingwa.
Mutori wenhau Blessed Mushanga amiswa zvakare pamberi pedare raMagistrate muHarare nhasi. Gweta rake vaChris Mike vanyunyuta kuti sei nyaya yake iri kuiswa pamhosva dzinonzi dzinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Asi Magistrate Shane Sumatova vati izvi zvangoitirwa kuti vakwanise kungoita basa nyore. VaMike vakumbirawo kuti Mushanga abvumizwe kunyora bvunzo musi wa19 kurume, asi mutongi ati aita mutete panyaya iyi. Mushanga achiri akamirira kunzwa kubva kudare repamusoro reHigh Court kuti opiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Masangano evatori venhau ari kuchema-chema kuti kodzero dzavo hadzisi kuremekedzwa uye vave kushanda vachitya. Nezuro, sangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ, MISA neMedia Alliance nemamwe vakatoita hurukuro nevakuru vemapurisa nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru weZUJ Perfect Hlongwane.
Ichokwadi chakaita musangano nevakuru vemapurisa kubva kumukuru wemapurisa chaiye Commissioner General Stephen Mutamba pamwe chete nevatevedzeri vavo. Donzvo redu ranga riri kuti tinokurukurirana maringe nekuchengetedzwa kana kuti yatingati security nefacity yevatori venhau, kuti tivake ukama hwakanaka, tiumbiridze ukama hwakanaka pakati pemapurisa pamwe chete nevatori venhau. Izvi zvinhu zvatagara tichingoita kubva mugore ra2017.
Saka iwo mapurisa akatiwo kudivirawo nezvavakakuvimbisai.
Kudivirawo mapurisa vakakurukurawo nyuto dzavo dzavakatipa zvekuti zvimwe zvezvinhu zviri kuitika ndezvekuti mukati megungano kana kuti nechikamu chevatori venhau mubasa revatori venhau pava nevamwe vanoita zvisinga tevedzi mutemo nezvisungo pamwe nezviga zvinofanira kutevedzwa nevatori venhau vakati chikiti zvatingati isusu professionalism. Vakanyunyuta zvakanyanya nekuti vamwe vatori venhau vaakungonyora nyaya dzinotaura divi rimwe chete. Naizvozvo vakakumbirawo chose kuti isusu sangano tionewo kuti tingaita sei panyaya yekuti tikurudzirane sevatori venhau kuti tidzokere mukutevedzera zviga zvinotaurwa nekuturwa nebasa redu rekutorwa kwenhau. Naizvozvo takateerera chikumbiro chavo ndobva tavavavimbisawo kuti isu sevatori venhau vatingati vari professional tinovimbisa kuti takaramba takamira kutereza shiga zvinodiwa nebasa redu rekuburitswa kwenhau.
Ko, panyaya yekushungurudzwawo kwevatori venhau makaizeyawo here, uye kana makaizeya mapurisa akatiwo kudi?
Takaizeya chose, ndokubva tawirirana kuti hapana kana chikonzero chekuti vatori venhau vange vachishungurudzwa, zvikuru sei kana vatori venhau vachiita basa ravo.
Uyo anga ari munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists, Perfect Hlongwane, ari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kanzura weward 12 kuchikomba kuchivhu vaIshmael Maukazuva, avainge vasungwa nemusi wechitatu vachinzi vakatenderedza vhidhiyo yemudzimai ainyomba mutungamiri wenyika vaemarsono Munangagwa, vaburitswa muusungwa nhasi. Kuti tinzwe zvaitika mudare, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravo vapaida moyo saurombe vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Tapinda mudare mukati mezuara nhasi vachipomerwa ivo mhosva yatinoti iyo Section 33 yeCriminal Code, inova mhaka yekuti vanga vari kunzi vakatuka mutungamiriri wenyika kuburikidza nekuforwarda kana kutumira vhidhiyo yemunhu kana kuti musikana anga ari kutuka nekushoropodza mukuru wenyika.
Vachuchisi vanga vachiti kudii mudare?
Patapinda mukati medare mukati mezuara nhasi, tanga tatanga isu kuita mabail proceedings vabude mukati meusungwa vakwanise kutongwa vachibva kumba. Asi takatava pakati pemaproceedings aya, muchuchisi vazouya ivo vakati ivo vanga vawerenga mutemo vakaona kuti panodiwa ipo gwaro remukuru mukuru wezvekuchuchisa kana kuti prosecutor general raanobudisa richitendera kuti mhaka iyi inge ichiprosecutwa, iye ati gwaro iri panga pasina. Saka nokudaro vanga vakubvisa zvavanga vari kupomera kanzuro uyu, vakati iwo kana tichida kuzoenderera mberi tozoenderera mberi kuburikidza nemasamani.
Saka zvinoreva kuti havasisiri mutirongo?
Zvinoreva kuti havasisiri mutirongo, asi zvinotoreva zvakare kuti pare zvino kutaura kuno havana mhaka yavari kupomerwa, nekuti nyaya yavo yabviswa pamberi pedare, havana kuiswa remand. Saka havana mhaka iri pamberi pedare kutaura kuno kwatiri kuita.
Vanga vari gweta vapaida moyo saurombe vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vari parunhare kuchivhu naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makurukota enyika nomwe dzakabudirira kana kuti Group of 7 vakurudzira Russia kuti itambire zviri kukurudzirwa neAmerica kuti imbomira kurwisana neUkraine. Vari mugungano reG7 vari kusangana kuCanada. Chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vaSteve Witkoff vakataura nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin nezuro. Mutauriri wemuzinda weKremlin muRussia vaDmitry Peskov vati vaPutin vane zvakawanda zvavari kuda kunzwisisa vasati vabvuma kuti hondo imbomira kwemwedzi wese. Makateerera kuStudio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Musi wakurume tu Amerika yakapomera mosha Muhammad Sharifullah nengo yechikwata chemagandanga cheIslamic State chekuIraq chemudunhu reAsham Khorasan kana kuti ISIS-K nekupa rubatsiro kana kuronga kupa rubatsiro rwezvikwanisiro kuchikwata chekunze chakatarwa kuti ndechemagandanga izvo zvakakonzera rufu. Sharifullah ave muhusungwa muAmerika. Musi wanyamavhuvhu 26, 2021, mauto eAmerika nemubatanidzwa wedzimwe nyika aiburitsa vanhu kubva panhandare yeHamid Karzai International muKabul kuAfghanistan. Abi Gate ndiyo yaive nzvimbo yainonurwa vanhu. Zviuru zvevanhuwo zvavo zvakanga zvakaungana paAbi Gate zvakamirira kununurwa. Nenguva dzekuma5:30 dzekumanheru, nengo yeISIS-K Abdullah Rahman al-Logari akazviputitsira bhambu raakanga akazvisungirira pamuviri pake ari paAbi Gate ndokuuraya mauto eAmerika 13 nevanhuwo zvavo 160. Munguva yekubvunzurudzwa nematikitivha eFBI Special Agents musi wakurume 2 mushure mekuisa parutivi kodzero dzake dzekuramba akanyarara pakubvunzurudzwa nemapurisa dzeMiranda, Sharifullah akabvuma kuti akabatsira kugadzirira kurwiswa kweAbi Gate. Sharifullah akanyatsoongorora nzvimbo dzaipfuura dzichitariswa vanhu nemapurisa nemauto eAmerika kana Taliban. Akabva azivisa kune dzimwe nhengo dzeISIS-K kuti aive nechokwadi chekuti nzira yacho yaipfuurika nekuti murwisi aisazoonekwa. Sharifullah akabvumawo kuti aitsigira nekuita zvimwe zvinhu akamirira ISIS-K mune kumwe kurwiswa kwakawanda kwakaurayisa vanhu. Gweta guru reAmerica amai Pamela Bond vakati iri gandanga rakaipisisa reISIS-K rakaronga kupondwa kune utsinye kwemagamba echiuto 13. Vakati pasi peutungamiri hwakasimba hwava Trump mupasi rose, bazi rezvemitemo richaona kuti magandanga akaita saMuhammad Sharifullah haana nzvimbo yakachengeteka, hapana mikana yepiri uye hapana muvengi akaipisisa kupfuura America. Mukuru weFBI Vakash Patel vakati kurwiswa kwakaipisisa kwakaurayisa mauto eAmerica 13 nevanhuwo zvavo vemuAfghanistan paibuda mauto eAmerica muAfghanistan chiitiko cheutororo. ISIS-K yakaganza kuti ndiyo yakanga yaita izvi. Vakati iye zvino vanotenda nerubatsiro rweFBI, bazi rezvemitemo neCIA vakakwanisa kubata Sharifullah vachiti FBI haisi kuzofa yakakanganwa kurasikirwa nemagamba eAmerica aya, vachiti vacharamba vachitsvaga avo vakauraya magamba avo vachibata vose vane chekuita pamwe nekuvamisa pamberi pematare. Gweta reAmerica vaEric Seibert vekudunhu rekumabvazuva reVirginia vakapika vachiti mashoko avo kune avo vakakanganiswa nemhosva dzakaipa idzi ndeyekuti havana kukanganwikwa. Vakati vacharamba vachitsvaga mutongo unogutsa zvisinei nekuti zvatora nguva yakareba sei kana kuti zvavasvitsa kure zvakadii. Kana akawanikwa aine mhosva, Sharifullah akatarisana nemutongo wepamusoro-soro wekugara mujeri kweupenyu hwake hwose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica anda kuverengerai. Munhau dzemitambo. Pamutambo wePremier Soccer League watambwa nhasi, chikwata cheNgezi Platinum chakunda chikwata cheScotland 1-0. Mukuziya nezvemutambo uyu, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau.
Scotland yarohwa nezvibodzwa 1-0 neNgezi Platinum. Mutambo uyu wanga wakaomarara zvikurusa. Tingatizvo Ngezi Platinum ndiyo yanga ichinge ichigona kudarika Scotland.
Tiri kuona kuti akandeke kutanga chikwata cheScotland chichidyiwa mukutanga kwemwaka uno wePremier Soccer League. Munoona izvi zvichirevei?
No, mukatarisa chikwata cheScotland taka tenga vatambire nhabvu vatinoti ndo vaigonesesa zvikurusa so atinga ati masters nechirungu so izvi hakasike kutanga kuzviona mubhora tine amazulu yakaizviita izvo tine chikwata chainzi Sporting Lions chakatenga tenga futi vamwe vakawanda wanda tikazoita chimwe chikwata chainzi Shooting Stars saka munoona manje kuti izvo pamunotenga idzo nyanzvi dzega dzega kuzodzibatanidza kuti dziite chinhu chimwe chete zvinonetsa bhikozi wega wega anenge achizvidzidzine mukurumbiri anenge achida kutamba bhora rakasiyana nerevamwe saka haizenge chiri chikwata wani saka izvozvo tinoona timu dzakaita seizvozvozvo dzisingabudiriri
asi semaonero enyu nyaya iyoyi yamataura yekuti chikwata cheScotland chine vatambi vane unyanzvi hwepamusoro hazvivabatsiri here izvi
ipapo manje zvaakuda manje murayiridzi anenge akatosimba panenge paakutoda murayiridzi anenge akasimba anotaura kuti aiwa vakomana kuno takaya kuzotamba sechinhu chimwe chete tiri kutamba kuti tihwine kwete kutamba kuti tiratidze ningi kuti nanga ndiye anogona kudarika vamwe saka paakuda murayiridzi wenhabvu ipapo akatosimba zvikurusa kuti chikwata ichocho chibudirise
tiri kuona zvakare kuti mitambo yeScotland iri kuwanikwa ichibuda pachivhitivhiti cheZBC mimwe mitambo iri kuburitswawo here pavanotamba paPremier Soccer League apa
muchiona zviri kuitika izvozvi bhora redu ranga ramboti dzikirei munguva dzecovid nenguva dzatabvanwa nechifa ichi saka mukatarisa kuuya kwaita chikwata cheScotland bhora raakunakidzisa vanhu varida kumboonawo kuti Scotland iri kutamba sei zvinhu zvichaita kuti izvo vanoda kuona nhabvu vavavaivayo vange vachida kuona muri kuona kuuya kuri kuita vanhu kumitambo yeScotland saka tinozvikudza zvikurusa kuti iwowo mukana iwo wacreatwa ningini uri kugadzirwa chidakadaka chiri kugadzirwa neScotland vamwe vanhu vamboona bhora vagofarira kuti vauye kunhandare saka zvokuti ndovari kubuda pachivhitivhiti izvezvi tinozvikudza zvikurusa bhikozi pane vanhu vatida kuti vauye kubhora kuzoona
mutungamiri wesangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vari parumwari muHarare naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Azoikwazwai vatiri veStudio 7 kwamuri matima nenyika ndinokwasai ndibaba wamoyo tatiregai ndikurudzire zvikuru nana baba kuti zvinhu zvakakosha zvikuru kana baba namai kutoresa vana magwaro totaura nhau yemabirth certificates tinoziva kuti zvinogona kukuremera irinyi kushaya mukana zvakakosha zvikuru kana mwana achizvagwa ave ane birth certificate kuti kune vana vakawanda zvikuru vanosvika pakundonyora bvunzo vasina mabirth avo kuberekwa uye futi zvinoziva zvidambudziko mune ramangwana nhasi nokunona baba vatovana babo
ndotoane vana babo vane vana vasina kana mubhedzi nevana vana zvimabhedzi nai Studio 7 makadii ndiri kukwazisai ndeipi nyika isina ine urombo isina muvenda mustreet vamunanga ngavamire zvavada kuita zvi ngavazomhanyisa taakusvika towards my elections vobva vadzinga mavenda mustreet kwete kuti nguva inei zvino kana vakadzinga manje inini chatingandokukurudzirani idemonstration because taakuda mabasa ka tiri kuda mabasa isusu tira kuenda kubasa kutouya pamustreet vamwe takatofunda hakusi kudzungaira ngavasatoona se nyika inei haisi yavamunangagwa haisi yezanupf nyika inei ndeyedu isusu takairwirwawo nevabereki vedu
la makadini muri yeZimbabwe makadii paStudio 7 isinokahlamara kunoku nekuti hurumende kana ichihoresa vanhu chikafu inoda zvemari kubva kuvanhu izvozvo zvinotikahlamadza takabvisiswa mari dzakawandisa panzvimbo inonzi masangula panzvimbo inonzi masangula takapiwa chikafu asi takabvisa mari dzakawanda zvokuti zvotokachamadza kuti vanoti tinodziwanepi hurumende mari
makadii zvenyu ana mushamarari wepaStudio 7 muri kutaura naMisheki Makuni kepabochapo ndaikumbirawo zvekubvunza kumadzimai kuti mukana vavari kutsvaga uyu vari kutsvage kunani nekuti Jehovha paakasike munhu akasika munhurume nemunhukadzi vakatosiyana saka iwo mukana wavari kutsvaga wavari kuti tode kuenzaniswa varoda kuutsvaga kunani kuna Jehovha here kunani kwavaroda kuutsvaga kwavachauwana ndirikumbirawo kuti mundibvunzirewo kumadzimai nokuda kwokuti vachapedze mari vachapedze pasi rese vachiita misangano asi chabuda hapana aiwa maita henyu kana mukandiverengerawo the message yangu
pastudio 7 mwakadini ana mukoma jonga mwakadini tinotenda nemashoko emunotipa iro danho rehurumende iro regovernment yedu iyo rakanaka isari nekunaka segovernment ndiyo inofanira kugadzirira vanhu mabasa yaifanira kutanga yagadzire pekuti vanhu vatengesere then yozotore danho rayo rekuchibvise vanhu pasingatendeko yechiise kunodiwa kwayakagadzira iyo manje ingangodzinga vanhu pasi nekwaanoenda inoti vanopona ngei hurumende ingaigadzirise zvinhu zvayo zvifambe zvakanaka vanhu chinoite kuti vaende mugwagwa chiini kushayika kwemabasa kungari ari mumbaka mhuri yechife nenzara hazviiti ndokuti vanhu vanofanira kudzidza kuti zano ngeyeutsinye haidi kuti vanhu vararame zvakanaka
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri vestudio 7 muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi achiri kusimukira Trust Mutendi anoimba nechikwata chemasvingo Sounds. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Vandakatanga kuita zvemagitare igorera 2006. Gorera 2006 ndokandakatanga kuita zvemagitare.
Saka vabereki vakati kuti mukomana achitanga kuita zvemagitare.
Vabereki vangu pandakatanga kuita zvemagitare vaizvitambira zvakanakisa. Vandakatanga kuita zvemagitare vaindikurudzira kuti ndiite zvemagitare vaizvitambira zvakanaka sekaiti zvaindifadza kuti vabereki vangu vari kuzvigamuchira.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Ya, vanhu vari kutambira muzika yangu vari kutambira zvakanaka chaizvo nese mumakereke nemumhuri yangu veruitsigira zvinova zvinhu zvinhu zvinondifadza chaizvo zvakasimba. Challenge akusina mukoma wangu nyaya yezvikwanisiro semushaya chiri kutanga tisati tava nezvikwanisiro zvakanyanya kusimba zvokuti tikwanisewo kurongawo zvakaitawo malive show nezvimwe nedzimwe nzvimbo dzifanira tinoridzawo saka ipapo nepatine machallenges akati kurei ndo machallenges aripo epazvikwanisiro zvatinenge tichemawa nazvo.
Vanodawo kuteerera ngoma dzenyu, vanoda kuridzirwa, vanoda kutaura nemi vanokuwana ikupi?
Right, varoda kundibata panhamba dzinoti 074321883. Namba idzodzi dziripo paWhatsApp.
Nasi Woza Friday, chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro kanzwisa vateereri vambonzwa zvamuri kuita.
Kandinoda kubuda nako mudariro kanonzi fambai nesu.
Ngamuchinzwa kambo kanonzi famba inesu manzwawo hurukuro yaitwa naTrust Mutendi ari parunhare muHarare naIvan Zisininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi apo tiri kutarisa nyaya yevamwe vakaremara vari kuchema chema kuti pane vari kuvazvidza nekuvanyomba pamadande mutande. Anokuoneka nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusuya mina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda bakuvi.